Jembare nemakepekepe zviri kusangana mangwana musemifinari yechibuku Super Cup mushure mekunge Capes United yakarohwa nevavakidzani vayo ava mumitambo miviri yeleague. Capes United yakarohwa 2-0 mumutambo wekutanga ndobzodamburwa zvekare 1-0 mumutambo wechipiri, asi mutsegeri wayo vaBrian Makwara vanoti iko zvino ndivo vachange vachipemberera.
Pachano jebu kana wapedza so fara kuti munongo ziya ivonofamba chaivo munhu achibvunza kuti zvapera sei, haa nenge ngori shuwashuwa kuti haa tinhauya pedza.
Chikwata chinokunda mumutambo uyu chinosangana mufinary musi wa3 zvita nengezi Platinum Stars iyo yarova Black Rhinos 3-0 muBata Stadium muGweru nhasi masikati. Munyori wemutambo wenhabvu Admire Muemeke anoti mitambo pakati pezvikwata zviri izvi inonetsa kuduma anokunda, asi pagumisira ari kuona kunge Dynamos ichakunda zvekare.
Ino mutambo wetaf neleague kazhinji wakatisiyana, so matches emacup anoda kuti nese kupredict, but again having said that ndinoona
mutsigiri weDynamos vaHumphrey Tawa avo vanouya vakapfeka hovhorosi nguva zhinji vanoti Dynamos iri pamwoyo pavo dzekuti vanopfeka zvese zvese zvinoita kuti vaonekwe kuti ndeve Dzimbare.
Dzimbare itimu ende tinotoida, kana wada Dzimbare unosvika pakudai pakupfeka zvese zvese kuti usapedi Dzimbare as long as wakapfeka bhuru. Haiwa Dzimbare.
Mutsigiri weCapes United vaStanage Nira vanoti kunyange havo vachishaya mari yekutenga pakanyorwa kunzi Capes United vanopenda kumeso nemaoko avo nemavara ependi yeruvara rezvipfeko zvemagreen machine. Vanoti chido chechikwata cheCapes United chinobva pasi pasi pemwoyo wavo zvekuti hapana anokwanisa kuvatadzisa kuita zvavanoita izvi pese panokutamba chikwata chavo.
Tinozviita tichibva pasi pemwoyo nokuti chikwata changu chinopfeka jezi regreen and white, saka ndinozviita inini pasina kukundikana nyange ndichishaya mari iri pakanyorwa kuti Capes United, but ndinenge ndichiratidza vanhu kuti ini ndiri weCapes United.
Totarisa makundano e2023 Rugby World Cup muSouth Africa nekuNew Zealand hakusi kudaidzwa anonzwa apo zvikwata zvavo zvemutambo weragby manheru ano zviri kupinda munhandare yeStade de France muParis, France kurwira mukombe we2023 Rugby World Cup. South Africa iyo ine mukombe uyu iri mufinary umu mushure mekurova England, New Zealand ichiburitsawo Argentina. Chikwata chinokunda mumutambo wanhasi uyu chinoita chekutanga pasi rino kutora mukombe uyu kanokwana kana sezvo maAll Blacks nemaSpringboks vese vatora mukombe uyu katatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.